ndingangoti nyaya iyi yanga iri pakuratidzira iyi yasvika pakuti vanhu vagara pasi zvakare semachiremba vakaungana vakati ngationei kuti vanhu vobatsirika sei vakwanisa kubuda nekuwirirana kwekuti vanhu vabatsirike vadzokere kubasa while kutaurirana nenhaurirano dzemaererano nekugara kwemachiremba kuchinge kuchienderera mberi pakati pevanoti employer nesu vashandi vacho.
Nhaurirano idzi dzatotanga here?
Ehe, kutaura kwatiri kuita izvizvi dziri kutolaiwa down, dziri kutoenderera mberi, nhaurirano dziri kutoitwa izvozvo.
Ko, mamboedza here kutaura negurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa?
Hongu, ndinodaira tamboedza marepresentatives edu through Zima ambotibatsira kutaura nawo kuti tinzwikewo zvichemo zvedu. Zvinova zvava nemhinduro yanga ichitinge inoratidza kujeka pamberi.
Saka munotarisira kuti kutaurirana uku kunopera rini?
Ndinodavira mushure mavhiki maviri kutaurirana kunofanira kunge kwatipa zvibereko zvatinokwanisa kuti tigozotizvo zvatabudisa mukutaurirana kwedu.
Chii chichaitika kana mukaita mangange apa?
Chekutanga hatitarisiri zvedu kuti mangange angange aripo, asi zvinge zvazobuda saizvozvo kwaita mangange. Ndinodavira mamembers iwo vanova majunior resident medical officers nemasenior resident vachagara pasi vagobuda nekuona kuti chii chingaitike, chii chavangabude nacho zvakare kuti tione kuenderera mberi tichisiyana tichinzvenga problemu yedu yatiinayo.
Saka danho rekuti mudzokere kubasa razotorwa rini?
Iri danho rakatorwa over the weekend when we decided when people realized that the ultimate sufferer and anotadza kunge achiwana rubatsiro ndeuya asina chaainacho uya anda kubatsirwa zvizhinji ndo vanhu vatiinavo pamwoyo iwavo.